Kamuri ya Zimbabwe.
Hello Zimbabwe, welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Taboka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing a report released today by the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, on the challenges facing Zimbabwe's education system. But first, U.S. President Joe Biden's Sunday decision to step out of the presidential race sent shockwaves through the White House and beyond, leaving uncertainty about the Democratic nomination in its wake. VOA White House correspondent Anita Powell has the story.
What happens now in American politics after President Joe Biden's stunning Sunday withdrawal from the presidential race? By Monday morning, it seemed everyone had a theory. But first, some reflections on the past from the person now taking center stage. On Monday, Biden's presidential pick, Vice President Kamala Harris, made her first post-announcement appearance, hosting college athletes at a White House event. She said Biden, who is recovering from COVID-19 at his Delaware home and has not been seen publicly since last week, is recovering fast.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served two terms in office.
But Biden's Republican critics question whether he should remain president.
If everyone acknowledges that he's running a campaign,
supporters are more upbeat, with top Democrats lining up behind Harris.
I have every confidence that she could beat Donald Trump, and I'm very excited about how quickly people are coming together to support her candidacy.
So what happens now? First, a disclaimer.
Research has found that political pundits are worse at predicting political outcomes than dart-throwing monkeys are. So I would take anything anybody like me says with several grains of salt.
Historians dismiss the idea that this stunning turn of events could cause instability.
I think the White House is a much larger machine than the president himself. And in effect, he is going to be a lame duck president. We've had lame duck presidents in the past, and that's not really an issue or not a terrible danger.
And some analysts say that, in a way, this makes the whole election simpler.
There'll be a division of responsibilities. He'll be the president. Kamala Harris will be the candidate. And this makes it easier for both of them in a way, because each has a distinct job.
Which brings us to the biggest question of all, the one only American voters can answer in November. Who gets to live here for the next 4 years? Anita Powell, VOA News, the White House.
Zimbabweans continue to react to President Joe Biden's decision to not seek re-election. That was Mr. Leo Mutema, a youth in Zimbabwe.
makhangile amanye amazwe anjenge America amazwe akade ukuthatha ukuthulile aphambili indaba zokuqhakathekisa amalungelo oluntu le-democracy siubona kuyikusangana kubana kwelinye ilizwe kwelethu kulabantu ababizela ukuthi umuntu olingana lo Biden le-Edwanis athathe ithemisi yesithathu khona phene khona engakaqedi i-first year kunyaka wokuqala kuthemi yakhe esibili yinto omele ikhanyelwe abazintabhwezi omele ikhanyelwe abantu bakithi ukubana kwamanye amazwe umuntu osefika inyaka nale unakho ukuthiya indaba ekuphoseleza umuntu omedata asehlezi endlini usesidla upentsheni ukubana iqhubeke esebenza ngoba sikubonile America ukuyenzile uBiden ukuyenzile yini evimbela abantu bezimbabwe ukuthi bethiye umuntu osekhulile ehambe ezihlalela phansi edlalela abazulu ekhaya. Yike makuthi ubani iZimbabwe layeke kuzani khona lo umongameli ehlale phansi ethiyani lokubizelana ngokuthi uma abantu sebemizela i-13 usekhulile usedlalele yakhe indima bathiyela abasha abancane abasakhulayo bezama ukubamba bethuthukise ilizwe yena usedlalele yakhe indima and siyambonga khona lo kahlale phansi.
That was Mr. Comfort Mpofu, a youth leader at the National Democratic Working Group. That was Mr. John Gumini, a Harare resident, speaking to Studio 7 in Harare. With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now we have some breaking news. ATU's president, Mr. Obed Masaraure, says he has been fired by the government. We reached out to him and were hoping to have him on the program. Unfortunately, we failed to connect to him. Mr. Obed Masaraure was fired by the Minister of Education, where he was working as a teacher at Chemanza High School. In a letter, Mashonaland East Provincial Education Officer, Mrs. Anatoria Ngube, said Mr. Masaraure was not reporting for duty from 2019. We reached out for comment from the ministry spokesperson, Mr. Taungala Nondoro, who said he will get back to us as he was still waiting for an update on the issue from his superiors. Now back to our topic. Today on Live Talk, we are discussing the challenges in Zimbabwe's education sector following a policy brief on the state of education released today by ATUZA. The brief focuses on barriers to access to education and the proposed solutions. These barriers include climate change-induced challenges, teacher welfare, student financing, and the welfare of the girl child. To discuss this issue, we are joined on the line by a former teacher in Zimbabwe, now based in the U.S., Mr. Tawanda Dzokora. Welcome to the program, Mr. Dzokora.
Thank you very much, and thank you, all Zimbabweans listening.
Thank you. We were hoping to get other guests from Zimbabwe. Unfortunately, we are failing to reach them. We'll keep on trying and hope. Nekufamba kwenguva vashange vachipindawo muchirongwa. Mr. Dzokora, looking at this report that was released today, what's your take on the issues that are raised on the report?
The issues that are raised are very true. They are very genuine. This is the situation that is obtaining in Zimbabwe. Zimbabwe's education system used to be the best in Africa, and now it is the worst. I was educated in Zimbabwe. I had the opportunity to teach in Zimbabwe when I was a temporary teacher, and also when I qualified for a total number of 10 years, and then I also went on to test what is going on in the region, teaching in Botswana and South Africa for a combined 12 years. And then I also had the opportunity to teach here in America. So I can safely compare what is going on in Zimbabwe versus what is happening in the region and what is happening in the world. What we are seeing in Zimbabwe is a shambles or a shambolic education system that is no longer preparing the child for the future. It is just education that is meant to produce a worker, if they are even becoming good workers. But we also do not have the work in Zimbabwe. So our education system has gone down the drain. If you look at the education system in other countries, particularly in China, where a child is prepared for life, a child comes up, grows up thinking about becoming an entrepreneur, inventing things, whereas in Zimbabwe, children are being prepared to be working, to be under someone, not to be innovative. And that is not the education system that we want.
Tinotenda vadzokora asi pamataura apo pane rimwe divio rekuti hurumende iri kuti iri kuedzawo kuti inge ichisimudzirawo zvidzidzo munyika, tichiona mayunivhesiti akasiyana achiitawo mainnovation hub kunoitwa zvinhu zvakasiyana-siyana, uyezve hurumende ichifamba kuzvikoro maprimary nemasekendari uko kwairi kubatsira kuti vana vange vachiwana makombyuta, dzimwe nzvimbo vachibatsirawo nemacomputa lab. Takaona musuwe Saturday wapfuura vachiendawo kuTekwane High School kunova kwavakaparurawo kana kuvhurawo kombyuta lab yekuti kusimudzirwe zvidzidzo. Munoona sei nyaya iyoyo yekuti vari kuedzawo kuti pange pachisimudzirwa zvidzidzo?
Ndezvepano nepapapo. Hakusiriko kusimudzira dzidzo kwatinotarisira. Tiri kusara kumashure kwezviri kuitwa. Zvavari kuita pachirungu zvinonzi it's not good enough. Zvasara nezviri kuitwa kuBotswana, zvasara mumashure meSouth Africa, zvasara mumashure meMozambique neZambia, nyika dzakavakidzana nesu. Saka kana takasara zvakadaro, kunyange vari kuedza zvavari kuedza kuita, tinongoramba tichiti tadzokera kumashure, nekuti Zimbabwe yanga iri pamusoro-soro zvamuri kutaura zviri kuitwa kuma primary nekuma secondary education hazvisi kushanda ndosaka maakuona iko zvino izvi vabereki vaakubvisa vana vavo kuzvikoro zvehurumende vachienda kune maprivate schools mamwe acho anenge ari kutori substandard vabereki vaakubvisa vana vavo vachitoendesa kunana Zambia kwanga kusingasimboendi vana veZimbabwe iko zvino izvi kwazara vana kwaane vana vanokwana zviuru zvitanhatu kamin 6000 vakazara kuZambia vari kuenda kunodzidza kuZambia kuBotswana neSouth Africa hatichataura kunana Poland kupi vana vese veZimbabwe vaakutiza muZimbabwe nekuti dzidzo yedu yaderera yaderera nei zvataurwa neatuzi paripoti yavo kuti vadzidzisi vese vanga vaine experience vanga vadzidziswa chaizvo zveumhizha vakapera kubuda ndosaka muri kutiona tiri kuno uku vamwe vakazara muBotswana vamwe vakazara muSouth Africa saka hakuna vanhu vanopa dzidzo yacho yeumhizha inoita kuti dzidzo yedu ienderere mberi woenda kumauniversities vana vari kungonodzidza ikoko kusina zvekuenda kumaindustrial attachments kunenge kuchinoitwa zvinhu chaizvo chaizvo nekuti maindustry acho kunofanira kunge kuchinodzidza vana hakusisina haasisiko indastry yemuZimbabwe yaparadzwa saka vana vazhinji vanongopedzera vaungana panzvimbo imwe chete pasina zviri kuitwa vamwe vanotoshaya kwekuenda kunoita maattachments kwacho saka hatisi kuburitsa mwana anokwanisa kunoshanda zvinoonekwa kana kuti anokwanisa kunoburitsa bhizimusi rake
tinotenda vadzokora fortunately takona kuti tinge tichibata vamasimba mavhaza sezvo tadza kubata vamwe vanga vachifanira kunge vachipinda muchirongwa tinogamuchirai muchirongwa vamavhaza
ndakadakai vanube tinogamuchirai mese togamuchirai Zimbabwe
tinotenda vamavhaza tiri panyaya yegwaro rabuditswa neatuzi nhasi richitarisa matambudziko akatarisana nezvidzidzo munyika uyezve nezviri kufanira kunge zvichiitwa tatanga kutaura pano navadzokora vachitaura nyaya yekuti dzidzo yemuZimbabwe iri kuderera kana tichienzanisa nedzimwe nyika dzatakavakidzana nadzo vachiti vana havasi kudzidziswa nenzira inovabatsira kuti vangewo vachisimudzira nyika yavo munozvionawo sei izvi vamavhaza
chokutanga ndechekuti munzvimbo dzakasiyana-siyana mombe inenge iri kudivi rino iri inoona the other side kuti kune uswa hwakanaka kupfuura pavari vanozoti vasvika kuuswa ihwoyo vanozoziva kuti hakuna mutsauko zvakangofanana ehe tine nzvimbo dzinoti tisungei munyaya dzedzidzo muZimbabwe kune kudambudziko ratinowana nekuti dzimweni dzenguva dzidzo yedu inoda kunge yaderera haina kuderera ndo maonero atiri kunyange kuti tiri pedyo nepo chatinokwanisa kutaura iko zvino izvi tichibvumirana ndechekuti vadzidzisi vedu havasi kupiwa mari yakafanira kana tichienzanisa nevadzidzisi vedzimwe nyika dzakatipoteredza asi izvozvo hazvideredze dzidzo yeZimbabwe tine vazhinji vari mumabasa akasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana vakadzidza kubva kuZimbabwe muno muEngland mandiri kune vazhinji vanoita basa rekurapa vana chiremba nemanesi vakadzidza kuZimbabwe vanotaura vega kuti munhu akadzidza kuZimbabwe ane ruzivo rwakawanda rwekuita basa rekurapa munhu pane akadzidza muno muEngland nekuti vakadzidza kuno kunyika dzekuno kuchamhembe vajaira kudzidza neyatinoti technology asi kuZimbabwe unodzidziswa kushandisa zvauri nezvauinazvo kuti nyika ibudirire hongu tine matambudziko ekuti dzimweni dzenguva vana vedu vazara munyika zvakaita sekwana Zambia zvakazvi kutaura vadzokora but chavanofanira kuziva ndechekuti vana vedu vari kuenda kuZambia vari kuenda kuPoland vana vakafoira vasina kuwana nzvimbo kumayunivhesiti zeZimbabwe iko zvino izvi Zimbabwe yakawedzera kubva payanga iri adzokora havasi kuzvitaura nekuti pfungwa yavo iri kungori pakushoropodza chete Zimbabwe yava nemayunivhesitis ane chitsama kubva parimwe chete Tavani Solus University, Midlands, Nastri, Tine University, Kumashingo, Kubindura, Kwamtare kune matatu, Marare mune mana tikaverengera ne Women's University, tikaverenga ne Catholic University, tikaverenga ne Open University, anamu nyika dzakasiyana siyana. Zimbabwe ine mauniversities akunopfuura kuita gumi nemaviri akubva pari mechida atakati nawo. Saka ibudiro yatomautarisa ndekuti aiwa zviri kuitwa zvakanaka. Hongu kune dzimwe nzvimbo dzatisina kunyatsoita nemazvo asi tiri kuedza kudzigadzirisa. But hazvina kuuraya dzidzo yeZimbabwe. Dzidzo yemuZimbabwe ichiri kuonekwa sedzidzo iri pamusoro mune dzimwe nzvimbo. Uyezve tikada kutarisa tiri kuzviitira tega dzidzo yedu, tikuronga tega, tiri kumaka tega through ZIMSEC. Hatirambidze vanhu vanoda kuenda kunomakirwa kunyika dziri kure, ndosaka kune zvikoro zvakasiyana siyana. Zvataurwa navadzokora zvekuti vana vari kutiza muzvikoro vachienda kumaprivate schools. Private school irimo munyika yega neyese neyese. Muno muBritain mune maprivate school akawanda, mutsaumo ndekuti anodhura. Muzvikoro zvehurumende zvinangova nedambudziko rekuti zvinowandirwa, asi dzidzo inopiwa nesilabasi dzakagadzirwa neurongwa hunoitwa pakudzidzisa mwana wevhu, mwana weZimbabwe, hauna kuderera. Tinangopai dambudziko kuti kune vadzidzisi vashoma shoma vari kunyunyuta vanobva vati kana vakuda kurasa mvura obva varasa nemwana odambura mbereko. Kana uchiga kupiwa mari yakakwana, ndoda kutingopedza ndichiti ukapiwa mari shoma hazvirevi kuti uraya remangwana remwana nekuti uda kuratidzira. Atuzi iri kuita zvekuratidzira, haina kunyora chokwadi chizere.
Tinotenda vamavhaza. Vadzokora, tichidzokera mugwaro iri, imwe yenyaya iri kutaurwa inyaya yeclimate change, vari kuchitarisa nyaya yekunaya kwemvura ichinaya ichiita mafasha memvura, uyezve nenyaya yenzara yaitika gore rino inosiya vamwe vana vasina chikafu chekuti vange vachiwana simba rekuenda kuchikoro, vamwewo vari kumamisha vachinzi vari kusanganawo nedambudziko rekuti kana mvura ikanaya yakawanda hakunazve mabridge ekuti vasvike kuzvikoro. Ndeimwe yenyaya dzaunzwa neAtuzi, munoiona sei?
Regai ndange ndagadzirisa nyaya yanyepwa navamavaza, nekuti ndichibva pano vanhu vanenge vachindifonera vachiti chief maregera vamavaza vachinyepa, vari kunyepa nemadzinonhuwa kuti pipipi. Kutuka vana veZimbabwe kuuya pamhepo uchitaura kuti vana veZimbabwe vakafoira ndo vari kuenda kuPoland, ndo vari kuenda kuZambia. Handizive kuti izvozvi kana vakateerera vari kuputika nehasha, nekuti hazvisiri izvo. Vanhu vari kutiza mastandards adzikira muZimbabwe. Haungatarise education yemuZambia, yemuBotswana, yemusouth Africa woikombeya neyekuZimbabwe, kunenge kuina minista anenge achitaura kuti huyai nembudzi mubhadhare school fees, huyai nemhuka mubhadhare school fees. Zvakamboitika kwani izvozvo? Panze pekuti tienderere mberi kuZimbabwe, tiri kudzokera kumashure. Saka vamavaza ngavaregedze kuuya kuzonyepa nekurevera vanhu nhema. Zimbabwe haisisina education system, yaparara, hakusisina chirimo. Taimbove pamusoro-soro, iko zvine zvitava pazasi zasi pekupedzisira. Kwouya nyaya muri kutaura yeclimate change, inyaya yatiri kuona tese. Atuzi iri kutaura chokwadi, hurumende yedu haidi kuona vanhu vanotaura chokwadi. Ndosaka mava kuona vava kudzinga basa maticha anenge achitaura. Ikodzero yedu, ikodzero yematicha kuti ataure kana vari kupiwa mari shoma isingaenderane nebasa ravari kuita, isingaenderane nemamwe maticha ari kune dzimwe nyika. Nyaya yeclimate change inofanirwa kugadziriswa nehurumende. Zvino muZimbabwe hatina hurumende. Hurumende iri kuita basa rekuba mari, iri kuita basa rekudya mari, iri kudya mari semushonga wemusana. Muri kuona ripoti yakabva kuAuditors General iri kuratidza kuti kueducation ikoko kwakadyiwa mari, kuri kudyiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinofanirwa kunge dzichitengera vana vezvikoro kumaprimary vari kurohwa nenzara, vanenge vachivaafektwa nedrought, vabereki havasi kukwanisa
kupava na chikafu nekuti hakuna mabasa mabasa ese akaparadzwa
tinotenda
nekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka saka isu patakakura nichipedzisa taidya tainwa maheu kuchikoro taipiwa mukaka kuchikoro nekuti kwanga kuine hurumende yaitarisira vanhu kuti kana kwaita drought vanopindira vonobatsira vana vechikoro vasaende kunodzidza vaine nzara vana vakadzidza vaine nzara hapana chinobuda
tinotenda vamavhaza munogona kupindurawo manzwa zvataurwa navadzokora tichitarisa zvikuru sei nyaya yeclimate change
tokutanga ndechekuti vadzokora vane dambudziko rekusanzwisisa vana vezimbabwe ndekuda kuti tingovagadzirisa ndisati tapinda paclimate change vana vezimbabwe vazhinji vari kuzambia vakashaya nzvimbo dzezvikoro nekuti havana kupasa to the standard and level inodiwa kuti vaende kunoita manesi kana kuti vaende kunoita mapurisa kana kuti vaende kunoita masoja saka nekuti havana kusvika ipapo vanozotsvaga nyika dzinotambira wese wese isu tinozvikurudzira kuti vaende kunodzidza kune dzimwe nyika pavanodzoka tikasanganisa dzidzo yemuzimbabwe neyekwavakabva tinowana dzidzo yakasimba saka vadzokora isusu sezimbabwe hatisi kushora vana vanobva kunze kwenyika tinotofara kuti vari kuunza imwe shanduko yatisina kuona yavanowana kunze ikoko saka zvagara zvakanaka zvakadaro asi ngatizive chokwadi vanoenda ikoko nekuti vashaya nzvimbo nekuti havana kukwalifaya pane zvekudiwa zvakatarisirwa tikatarisawo kuti muone kuti panyaya yeclimate change iri kukonzera zvizhinji zvakawanda zvokuita kuti muzvikoro medu muve nedambudziko timbotaura nenyaya yekutanga yedrought tinoti kana mvura ikanaya kunobva kwaita mawaste floods anouraya mbeu pakunopisa kwobva kwaita zuva rinouraya zvanga zviripo vana vakuenda kuchikoro nenzara hongu ibasa rehurumende kuona kuti vana ava vari kugadzirwa zvakanaka here vadzokora vaane nguva vasingaende kumusha hurumende yakagadzira iko zvino kuti kune chikafu chiri kupiwa mudzimba tiri kutanga tata vabereki vevana ivava kuti vana vazobva kumba vakaguta pamba pega pega pane mwana ari kuenda kuchikoro vanopiwa chikafu kana kuti masaga echikafu akapetwa ruviri kubva kune pamba pasina mwana ari kuenda kuchikoro pamusoro pezvo vari kuzowedzera kupa chikafu kana kuti beans nezvekubika sadza pazvikoro kuti vabatsire vana vanenge vauya nenzara kunyange izvo kumba kwavo vabatsirwa saka iko zvino izvi kune zvirongwa zviri kuitwa zvekubatsira mwana wezimbabwe ari kutambura zvakare kuti ndingosamaraiza hurumende yakatoita futi chimwe chirongwa chekuti kana kune vanhu vatambura vari kushaya mari yekutenga hupfu endai munofonera mari kusocial welfare munopiwa mari inoita iyo $10 pasvondo rega rega inokwana kutenga saga rehupfu rinokusvitsa masvondo mairi muchinjika saka handizivi kuti vadzokora havasi kuzviona izvo here vanongoona zvakashata chete zvakanaka havaone dai vakaita maziso echokwadi totenda kuti zvinofamba
tinotenda vamabvaza vadzokora in 30 seconds mashoko enyu ekupedzisira tichipendera chirongwa
vamavaza vari kungonyepa hapana tavari kutaura havana zvavanoziva nezveeducation vanoziva nezvemutemo wemadhigiri avo ekunyepa vainavo ekuuk vari kutaura kuti hurumende iri kupa vana hakuna vana vari kupiwa chikafu kuzvikoro zvakapera kare zviya zvakaenda nasmith hurumende yemuzimbabwe haina zvairi kuita dzidzo yedu yadzikira pasi nekuti hurumende iri kuita basa rekupa mari inofanira kunge ichienda kuzvikoro
tinotenda vadzokora vamavhaza munogona kutipendererawo chirongwa in 30 seconds
mukupedzisira tinoda kungoti hongu pane madambudziko atiri kuona muzvikoro mudzidzo medu asi dzidzo yedu haina kuparara but ngatibatanei vadzidzisi nehurumende tigadzirise pane mwena kuti nyika yedu
ifaiotenda tinotenda vamavaza that brings us to the end of our show signing off in Washington I am Chabokanguru